Okay.
Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu, Gumiguru 16, 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tangorava pane seva nemajuru ndozvari kutotipetsera nekuti kutenga zvinoda mafuta zvatova dambudziko kuno. Kana mbeu yacho kuti uitenge inosvika $300.
Zimbabwe yotarisana nenzara inotyisa zvisati zvamboitika munhoroondo yenyika.
Davati ivo ndinoda kuti ndigadzirise panel inoongorora nyaya idzodzo ichiita kuti vanhu vagone kuwana kwekutaura kana pane zvaitika zvisiri, uye kuti ivo vazivewo kana kune chiri kuitika vokurumidza kuzvigadzirisa.
Bato reNDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa nhasi raumba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuro emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evateedzeri vavo vatatu.
Tanga tichifonerwa navanhu kana kutumidza maemail nezverazvo muZimbabwe zviri muSouth Africa vachiti pega pega panoitika dambudziko. Tinongokuonai zvikuru kumaTV nekungokuonai manispaper kana kumaredhio, asi nyaya chacha yekuti tiki Zimbabwe mene kuti munobatsira chini kana maledhi aseZimbabwe ane nyaya chapicha pamusi kutapinda.
Chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation, icho chichabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko, chinoparurwa munyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe kana kuti 7.7 million vakatarisana nenzara inotyisa muZimbabwe, apo pasi rose ranga richipemberera zuva rekuwanisa vanhu kudya kwakakwana kana kuti World Food Day. Mhemberero idzi dzaitirwa kuGweru nhasi, uko kwange kuine vamiriri vehurumende nevemasangano anopa rubatsiro munyika. Sangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO rinoti vanhu mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu vakatarisana nenzara kumaruwa, zvikuru mukutanga kwandira kusvika kurume gore rinouya. Asi kubva mumwedzi uno kusvika munazvita, vanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana manomwe ndivo vanoda rubatsiro rwezvekudya. Imwe ongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe Vulnerability Assessment kana kuti ZIMVAC inoratidzawo kuti mumadhorobha mune vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri vakatarisana nenzara inotyisa zvinonzi hazvisati zvamboitika munhoroondo yenyika. Ongororo iyi inoratidzawo kuti nzvimbo dzakaita seNorton neEpworth ndidzo dzine vanhu vakawandisa vakatarisana nenzara mumadhorobha. Nzara inonzi iri kukonzerwawo nekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka wapfuura, uye kudhura kwezvinhu zvichikonzerwa neupfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Mitengo yezvinhu inonzi yakakwira nezvikamu 40% kubva muzana, zvobva kuti vakawanda vashaye chikafu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vamurawa Sibanda vekugokwe avo vati nzara yapfunya chisero munharaunda mavo.
Kuna kugokwe Blessing kwakaoma. Kune nyaya yekuti kana usiri anawashabhuku kana unoziva kuti wanga uchidyira pachoriki hausuwani.
Saka anenge achipa chikafu ndiani apa?
Chikafu tinouya nakandera wozvisukubhita kumashabhuku. Mashabhuku ndo tozitaidza vanhu vokupa kuti uyu ndewangu uya hasi.
Vanenge vachikupai chii chaizvo?
Vanotipa chibagwe pamwemo musati 42 families, toangura kubuda 5 zi mapoti kana ivovotora zvavo zvavanoda inozonzia nai zvasara
hakuna here mamasangano akazvimirira ari kupa vanhu chikafu munzvimbo yenyu
munzvimbo medu yena hamusati mapinda munhu akaita saiyeye kudara kwavanongoosha zvemagurupu vachinyoresa mazita evanhu okuti tura kuzopaisusi mombe iye nezve hakuna
gore rapera vanhu havana kukohwa zvakamira sei manje
zvinongoedzano zvinongoti pakuroraramisana kwokurarama pautu unouya navamwe here uri kurarama sei navamwe ndobva unogona kungowanawo munhu anokubatsira wokutiwo huya uite basha iri tigokupawo pakati chero tii galoni unogona kungotevenzera maeka maviri zvokutiwo ndione dambudziko
zvino vana vari kuenda kuchikoro here zvakanaka kana kuine nzara yakadaro
chokwadi pane mawebhe yakatozobetsera ikaita chikafu chedo pachikoro chedu chedhororo takapuwa 3 tani zvokuti tikwanise kuraramisa vana vachipikirwa chikafu kutatu vanozoonera
imi mune mhuri yakakura zvakadii
ini ndine vazukuru vangu 7 nemwana 1 wangu lasboni wechinai
tinenge taakupinda mune mumwe mwaka wekurima muri kukwanisa here kuwana mbeu nefertilizer kuti mugadzirire zvakare kurima mwaka unoyu zvakamira sei
tiri kunetsa hama yangu tani yakanzi ya 4000 mitengo yacho ndoyaita muramba mhuru kuno erotuka tichaizivi kana muriwo tangorarama nembeva nemadzuru ndozvo hakutotibetsera nekuti kutenga zvinoda mafuta zvatova dambudziko kuno kana mbeu yacho kuti uitenge inezita $300 zvinoda kuti mamurimi haakwanisi kuafudha kuwana mari iyoyo
ko mbeu dziya dzinombopiwa vanhu dzinenge dzichinzi kudzepresidential nana commander agriculture hamusi kuzviwana
ichokwadi zvinhu izvozvo zvinotoitwa mumagurupu kuna magold trash nevamwe vanenge vachitangawo masinguru anenge akazvimirira hakuna kutara kwevanhu vakatanga kare zvinongobuda ipapo kutara kwekutoti waberekwa nemunhu anenge ari mugold trash wakatanga kudhara ndiwo kwaanogona kuwanawo ibhukutana
munzvimbo menyu munorarama nekurima chii chaizvo
munomu tinorima nzungu nyimoti mabhebhunga asi mabhaya manje ari kutenga achingodzingirirana nezvusha saka mari yacho kumutengo unenge uchikwira kuri weshuga mafuta akuita $45 saka mari yacho kuti ibatsise tinozotambudziko vanodzingira nebhageti direi
vamura wasibanda mugari wekugokwe vanga vachitaura vari parunare kugokwe kwakare Bato guru rinopikisa munyika remdc inotungamirwa naadvocate Nelson Chamisa nhasi raomba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuru emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evatedzeri vatatu vavachamisa Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
mutauriro wavachamisa Dr. Ngululeko Sivanda vaudza vatori venhau kuti chikwata ichi chichange chichitungamirirwa negweta rine mukurumbira munyika advocate Tavani Mpofu uye chaumbwa nekuti vachamisa havadi nyaya dzeuori vati vachamisa vanogaraunzwa kuti kune uori huri kuitika mumakanzuru nekudaro vanoda kugadzirisa dambudziko iri
saka vati ivo ndinoda kuti ndigadzirise panel inoongorora nyaya idzodzo ichiita kuti vanhu vagone kuwana kwekutaura kana pane zvaitika zvisiri uye kuti ivo vazivewo kana kune chiri kuitika vokurumidza kuzvigadzirisa
MDC ndiyo inotungamirira makanzuro akawanda munyika yose uye vasivanda vati dzimwe nguva vanonzwa kuti makanzuro ebato iri anokanganisa basa mushure mekuudzwa zvekuita nemakurukota ehurumende ayo anobva kuzanu PF vasivanda vati chikwata ichi chichange chichishanda nevagari mumakanzuro ose ari munyika uye vachamisa vachatambira nekuita zvinenge zvabva kuchikwata ichi
tinenge tine manhamba atinoti mahotline atichapa vanhu kuti vanogona kufona chero nguva dzipi vachitaura kana pane zviri kuitika zvavasingafariri kana kuti zvinomira zvavanofunga kuti zvinomira zvakanaka izvozvo tinofunga kuti zvichabatsira kuti tizive zvakawandisa zvinoitika zvinenge zvichitadza kuzikanwa utungamiri hwepanel famba uchitaura nevanhu uye vanogona kuti kana vaona kuti paitika mhosva vodzoka kuna president chamisa kuti aiwa pane munhu wenyu wakanganisa zvakati tafunga kuti anofa tinofanira kutenderwa kutora danho rakaita serino president vari kuti panguva dzese vachaurana naizvozvo
mukuru wesangano rechitungwiza nemanyame residents association vamavela skumalo varumbidza danho ratorwa nemdc vachiti zvakakosha kurwisa uori mumatunhu anoshanda ari pasi pemakanzuru
saka tinofara chose kuti zvatora hazvo nguva yakareba kuti danho iri ringe richiitika asi kuitika kwaro ikoku kunounza hope kunounza tariro kwatiri sevagari kuti zvichida zvingaitawo kuti mafambisirwo anoitwa mabasa mumakanzuro edu ange asina huori kana chioko muhomwe mukati zvakarewo tinotarisirawo kutiwo tikagadzirisa upenyu palocal government level even wokucentral government vanogona kuzodzidzawo zvakanaka zvine zvaakuitwawo nemakanzuro edu saka
vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanu pf vagadzira chirumanzu vaudza studio 7 kuti hapana zvitsva pane zvaitwa nemdc vachiti yave kutevedzera donzvo remutungamiri wenyika vayamason munangagwa rekurwisa uori vati mdc yatora danho iri nekuti inoziva kuti mumakanzuro mazhinji ainotonga mune uori hunotyisa asi vati zvakanaka kuti bato iri ritange kugadzirisa uori uhu vasivanda vati vachazivisa dzimwe nhengo dzechikwata ichi munguva pfupi inotevera uye chinotarisirwa kutanga basa mukati memasvondo maviri anotevera zvichakadai vasivanda vaziisa kuti vachamisa vapa mamwe mabasa kuvatevedzeri vavo vatatu uye izvi zvakanangana nekusimbaradza bato nezvirongwa zvaro amai Linet Karenyekore ndivo vachange vachiona nezveparamende pamwe nekuumbwa kwebato muzvinafundo Welsh Mencube vachange vachiona nezvemabasa ebato pamwe nekuchidzana dzimwe nyika kwozotiwo vatenda ibiti ndivo vachange vachiona nezvegwara rebato pamwe nezvekutongwa kwematunhu ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha.
Vaturi nawo pamwe nevashandi vemasangano ezvenawo vari kukurudzira hurumende kuti mumutemo uri kugadzwa weZimbabwe Media Commission Bill muve nezvikamu zvinoita kuti mashandiro avo avandudzwe kuitira kuti vakwanise kuwana mihoro yakanaka kuti vararame zvakanaka. Gandri Maramba anotipanya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekunzwa pfungwa dzeveruzhinji mumasvingo kukomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemashoko vatori venhau vati bhiri iri rakasiya nyaya yakakosha yekuti mashandiro avo agadziriswe vawane zvikwanisiro zvose kusanganisira mari yekutambira yakanaka nekuti vazhinji vavo vari kunonga sose nemuromo. Mutori venhau anoshandira mumasvingo Matthew Takona ati hurumende inofanira kuvandudza upenyu hwevatori venhau mubhiri iri nekuita kuti pave nehomwe inopuwa masangano enhau munyika kuitira kuti ibetsere vashandi pamwe nemasangano enhau anenge achiomerwa nenyaya yeupfumi hwenyika.
Industry inoudzamu muupenyu hwavanhu nokuti inokoshesa kuti vanhu vakwanise kunzikwa nokutaura mashoko avo vachinzikwa. Saka imedia inotaura nezvemarights saka inofanira kutsigirwa negovernment kuti ive nefandi inotsigira kuti media industry ifambe zvakanaka. Pakufamba kwayo zvakanaka, chinhu chikuru chinofanira kunyanya kuitwa ndechekuti taridzika kwemajournalists upenyu hwavo unofanira kutaridzwa nekutsigirwa nefandi iyoyi kuti vave nemasararisi akanaka.
Mumwe wemutori wenhau watatenda chitago ati upenyu hwevatori venhau munyika hunosiririsa nekuti vanotambiriswa mari shoma izvo zvinozopedzisira zvoita kuti vaite huori.
Kuti bhiri rakanganwa nyaya yemuhoro yevatori venhau vanofanira kunge vane National Employment Council inoita kuti vakwanise kubhageina mihoro yavo zvinova zvinopedza corruption mumajournalist nekuti vanenge vachikwanisa kupuwa mari inokwana. Ike zvino vari kungorarama havo vachiita basa ravo sekuti ndo basa ravo asi vanenge vachitotambura saka mari dzavo dzinofanira kuwedzera.
Mumwe mutori wenhau muzvare Mathalebo atsigira mashoko achiti bhiri iri rinofanira kugadzisa upenyu hwevatori venhau uye kuvakoshesa sezvo achiita basa guru munyika.
Working conditions are easy clear mubhiri iri so that's why tikuadvocata kuti vaise media fund inobetseredzawo kuita kuti upenyu hwemajournalists huve hunosimudzirikawo. That's why muchiona tichisanganawo nenyaya dzecorruption muchizotora mari dzinenge dzibva kune vanenge vane mari vanenge vatachiita mastories avo inyaya yekuti upenyu hwedu isusu husimudzirikewo nekuti hatina mari dzatiri kutambira dzinotarisirwa kumunhu anishanda basa rakaita sezvizvi.
Vamwe vatori venhau vachema-chema kuti bhiri harifaniri kuva nezvikamu zvinoita kuti vatori venhau vasungwe kana vari pabasa ravo. Nhengo yekomiti iyi ichimirira mbizo muparamende vasettlement Chikwinya vati ivo kwavari kufamba kwose vatori venhau vari kutaura kuti vanoda kuti bhiri rigadzirise mashandiro avo pamwe nemararamiro avo munyika.
Kuti mashandiro vatapi venhau kana kuti ndingadziyo maworking conditions pari zvino mutemo welabor unobvumidza kuti vashandi vemumapepa nhau vange vachiita maemployment council asi maemployer kunyanyanya hurumende haisi kuda kuti paita maemployment council zvinoreva izvo kuti mahorero emajournalist kana kuti zvokushandisa zvavo mumabasa avo hazvina nzvimbo yekutitaurira zvinoita kuti majournalist apedzisire akushandisa zvinhu zvisina kukwanisira nhau dzobuda dzisina kunaka. Saka vari kufungidzira kuti mutemo weZMC watiri kugadzira ukanyora kuti panofanira kuva neemployment council kungonyora izvozvo chete zvinobatsira kuti hurumende inge ichitevedza mutemo.
Zimbabwe Media Commission Bill ndeumwe wemutemo mitatu inoda kuvandudza mutemo weIPA inosanganisira Freedom of Information Bill neData Protection Bill. Asi vatori venhau vanoti zvimwe zvikamu sezvekusungwa kwevatori venhau, kupiwa kwegurukota rezvekufambiswa kwemashoko, masimba ekupindira mafambisirwo ebasa reZimbabwe Media Commission zvinoita kuti IPA idzoswe muchihwande uye yave nezita rakachinja itsva. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vafa mugini mukuratidzira kune mhirizhonga kwemazuva maviri veruzhinji vachiratidzira kusafara kwavo nedanho remutungamiri wenyika iyi vaAlpha Conde rekuda kuwedzera temu yavo vari panyanga vachitungamira nyika iyi. Vafa vanosanganisira mupurisa pamwe neveruzhinji. Mapurisa mudunhu rekumaodzanyemba kweNigeria abvisa munhapwa varume vechidiki mazana matatu kubva pachikoro chechitendero chechiIslam uko varume ava vaigara vakaiswa cheni vachimbunyikidzwa. Izvi zvakaitika nezuro muDaure zvichitevera kutiza kwakaita vamwe vadzidzi vakaudza mapurisa zviri kuitika pachikoro ichi. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Organization South Africa nezuro rakaparura chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation icho chichabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko. Sachigaro vesangano iri vaAzaria Dube Nduna vanoti sangano ravo rakaita izvi nekuona kuomerwa kuri kuita vana veZimbabwe vari muSouth Africa zvikuru mune zveupfumi pamwe nemararamiro avo. VaDube Nduna vanotiwo vari kushandawo pamwe chete nemuzinda weZimbabwe uri muSouth Africa mukuunganidzwa kwemari ichange ichibatsira vanenge vasangana nematambudziko. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaDube Nduna pamusoro pechirongwa chavo ichi.
Tanga tichifonerwa navanhu kana kutumirwa maemail nezvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muSouth Africa kubva kumatumana ose vachiti pega pega panoitika dambudziko zvikuru pakati kaxenophobia pakati vanhu vafira mugodhi tinongokuonai zvikuru kumaTV nekungokuona manispaper kana kumaredhiyo asi nyaya chaichaiyo kuti titi Zimbabwe menyeresi munobatsira chini kana maleaders eZimbabwe pane nyaya chapucha pamusi kupapinda. Saka tikaona kuti dambudziko nderemari kana kumirira zvirwa zvedu zvekuti Zimbabwe kumaasylum uku vanongobatsidzwa vachibviswa ma1000 zvonzi vanonoka nokuti havazvi kodzero dzavo kuti tikwanise kumuruka kuenda ikoko nokunomirira maleaders emenyeresi tichachaonda mari. Saka tikaona kuti maZimbabwenzi atingatadzi kuita zvinoitwawo kana namanajeri kuti chini tive nehomwe yedu inonzi yeZimbabwe Diaspora Foundation titi muZimbabwe rumwe nemumwe uri munomu akwanise kuti pamwe dzimwe nomwe tikontribute ma12 rand tishandisa maSMS sikurunga kwatakaita kuti munhu anowana SMS mufoni make obva ati yes
akati yese anobva donate 12 rand maondera tikaita muno 3.7 million saka pavo 980,000 takaona kuti vana mabasa avo akanaka naka saka 300,000 vakakwanisa tivabvise ma 12 rand awa zvinobatsira zvikuru kuti patika dambudziko tikwanise kubetsera vanhu vedu.
Vanhu vakatambira sei chirongwa ichi pamakachiparura?
Tingati takaita receipt zvikuru kumateacher ari munomu nevanoshanda kumamaini vatoti mamaini artisans ne vangu vanoshanda kuconstruction tichivabvunza kuti munozviona sei vakabva vati nyaya tingakuudzai ndekuti makanonoka kuita chirongwa ichi. Tarisa muone vanhu vazhinji vakafira munomu vakatamburira munomu vakachengeterwa munomu vabereki vachira kumusha ine makanguri maita chirongwa ichi 12 rand yacho mari yakanyakuwanda zvikuru uyesu tinotoshanda tikuna kutobvisa kana even ma 20 rand acho nekuti takati isisu vamwe vavadhonete nama 12 rand maSMS asi vanokorava zvakanaka vane mari vanokwanisa kukanda ma 20 rand kushandisa maakaunti yatakatumira pasocial media mabusinessmen vanokwanisa kutibata pawebsite yedu votanga vachibata kuti tikakwanisa kutora mariko dzavo nekuti ndo vanenge vari vatsigiri vechirongwa ichi.
Munhu ari kutarisirwa kunga achibhadhara mari uye kuti unge uchibhadhara unofanira kunge watanga wanyorisa here kuve nhengo?
Chirongwa ichi takachiparura chiri checharity, chiri chokubatsira. Hapana vatinorekodha, hapana vatinonyora. Kuzvikwa vamabhizinesi voga vakati vanotanga vachibata kuwebsite yedu takangoti vana vezimbabwe patikataura navo umwe noumwe ngaakontribute 12 rand ashandisa foni yake. Pane maSMS avacharisisa pavhiki rino amusho pazuva ramangwana kana kuswera mangwana then vanongodhonita nefoni 12 rand vanoita 12 rand muetamu yavo kana kuti vanokwanisa kutora maakaunti atakatumira pasocial media kana ari pawebsite vongotransfera ma 20 rand chini pamwedzi umwe noumwe. Haisiri polisi kuti chini mangwana munhu anouya akazoclaima asi kuti vanhu vachavona zvatakavataurira pakutanga kuti pachatika madambudziko akatinakati mari yava pakumira kudini kubatsira zvaro zvezimbabwe.
Panounganidzwa mari vadhuve panoita mutauro munozochengetedza sei mari dzinenge dzabviswa nevanhu idzi?
Pane munhu atinoti chief accountant wezimbabwe diaspora uyu tinomutora kubva kuvanhu hadzi kumasangano awa nekuti takaona kuti tikaita tritega isu hazvinganyofasa saka tichatora akaunti anobva muvanhu ndiani anga mubati wemari then vanhu vatenga kushanda nemari tichavatora kubva kuna vanhu uye United Front Diaspora Committee ichangevo kana naiyovo kana nehurumende iri munomu ichinyatsoonavo kuti kuiyo mari iyi yabvisiwa iyi iri kushandiswa nomazvo here hationi tritega nekuti takatanga taendavo kupi kuhurumende yedu kune chirongwa ichi.
Avo vanga vari sachigaro vesangano reZimbabwe Human Rights Organization South Africa vaAzaria Dube Nduna vachitaura vari parunare kuJohannesburg South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Muna uzedu zemitambo, chikwata chenyika chemutambo we netball chema James chiri kunanga ku South Africa kumakwikwi e2019 Africa Netball Championships. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Chekwata ichi chiri kusimuka nechina chakananga ku Cape Town South Africa kumakundano e2019 Africa Netball Championships ayo ari kutanga musi wa 18 kusvika musi wa 23 Gumiguru. Aive captain wechikwata ichi ku World Cup Perpetua Siya Chitema akaenda kuzororo nzvimbo yake ichitorwa naFelicitas Kwangwa uyo ari kutarisira mashiripiti zvekare kuma Africa Championships aya.
Sezvatakamboita boys for Liverpool, we just expect to continue from where we left. Saka akavatarisirawo maripoti achayevenuka.
Kwangwa ari kuvimbisa vatsigiri vechikwata ichi huchi nemukaka achiti iye kunyange hazvo South Africa ichiwanzovaremera chinangwa chavo kudzoka kumba nemukombe uyu.
Machances ekutora mukombe aripo but South Africa I think we still have a lot to learn but considering the fact that it's akaenda ku Liverpool and it was also a learning curve on the way I think we will turn new skills and everything and I think we can be a better side as compared with what we were last time.
Zvikwata zvisere ndizvo zviri kusangana kumakundano aya asi Zimbabwe iri kutarisira hondo yakasimba kubva kuSouth Africa, Malawi neUganda idzo dzakakwikwidzawo zvine mutsindo ku 2019 World Cup.
Zimbabwe iri mugungano re Group A pamwe chete ne Uganda, Kenya ne Tanzania. South Africa, Malawi, Zambia ne Lesotho dziri mu Group B. Murairidzi wechikwata ichi Ropafadzo Mutsauki anoti vari kutarisira kubuda zvakanaka kumakundano aya sezvo chikwata chake chakabatana.
Pane tika change yega, pane zvino afektika, pane zvinodi zvinoimbuva. Saka ndine tarisiro kuti pachaita machanges ende pachaita kusheka kwetimu. Asi hatitarisiri kushaya marizoti kuti timu yagara yakabatana.
MaJames akasimudza pasi rese kuma 2019 World Cup kuLiverpool, England. Uko vakapedza vari pachinhano chechisere muWorld Cup yavo yekutanga. Zvichitevera zvavakaita kuLiverpool, vateveri vemutambo uyu muZimbabwe vari kuda mukombe weAfrica uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iko zvine asvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri, china nechishanu pa Facebook page yedu ye VOA Shona chichikokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Margaret Finan Cook, Pretoria, Centurion.
Tauraitins.
First and foremost, one way Zimbabwe kashupika, katambutika. And ukata kubunja munarumuno South Africa and zanezu kuti what is the next move for us Zimbabwe. Because, like, for example, in 2007, we later say kuti in 3 months or so I'll be going back home. Maybe ngai daunga ni samaria kuti ndigo. Tanga kuti chino ne chino cho kuti 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 kutangokubva kuchikoro ende chikoro chacho rikuchisa mubhedhi wotanga kushanda basa resere ezvinere the moment kune vari kumba vatirikubatsirana navo kuti varakwanise kurarama ndikakutaurirai mai dsisa kuti isiri kuno Pretoria tirikudhuze nekumba chatisingakwanise kuisa mubhegi matomatisi neonyini uchida kutumira vari kumba kuti vadye. And when you think of that, it's that life. Because at the end of the day, at least they are having something to eat. Makufeni maskatini mali yiru. Shakanga sisiko 2008. But, inini wacho ndine tundu toye ya ndachatari sara mkati uvini wangu. Sanduku shanda ndiru kundekwe nika. Nitawa nochi ya ndano nge zala zikuru. Kutipasa tunduya vedi waka shanda kwa makore 20 kundekwe nika. Wakati kwa nisa kutisira wa tisira na kanyi.
Tatawira, yes.
Taurayiti nzwe mukoma.
Ndiko na upenyu hurikuomba hurikurwadza veruzhinji. Zvinhu zviri kukwira zuva nezuva. So tichitoona kuti urongwa hwacho hwemari ihwohwo kushanda kwahwo kunonetsa. Zvinoenda kumabhanga mari hakuna. Vanhu vasori vakamira vachitsvaga mari but mari haisi kubatika. Saka mari yacho iri kunze muZimbabwe iyoyo haina chaari kutenga.
Saka imimi muri kurarama sei zuva nezuva?
Zvato zvinosimba zvenhu. Masuru chezvo chezvo nekuti veruzhinji veruzhinji vari kutambudzika izvi tirimo mumaini indastry but mari yacho haisi kutoenderana nezvatiri kuita nekuti mukatarisa kuti tiri kuchera zvicherwa zviri kunotengeswa nemari yekunze asi soke zvira takuwana maRTGs saka kuti tichengeta mhuri zvakutooma.
Muri kuita zvicherwa zvipi?
Dai vakazvina basket of currency pamwe zvaiita nani isekuleta iri shoma zvaiitisekuleta o at least zvaikwanisa kukondrola maprices ezvinhu futi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika. Taka tarisawo zviri kuitwa nevari kuSouth Africa zvekubatsirana munguva yematambudziko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo, asi sezvo nguva yedu yapera regai titarise misoro yenhau. Tobva tasvika kwamvura yacheka makumbo. Zimbabwe yotarisana nenzara inotyisa zvisati zvambooneka munoronde yenyika. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa youmba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuro emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evateedzeri vatatu vavachamisa. chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation icho chichabatsira zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko chinoparurwa. Tichange tichitaura nevechikwata ichi pachirongwa cheLive Talk. Musakanganwewo kuteerera nhau dzedu dzemangwanani dzinotanga na 6 mangwanani anhasi. Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndini Blessing Zulu.
Soko isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Kanjani mthokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 16 kumfumfu 2019 ngumtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
uPresident Chamisa Usepe uVice President wakhe imsebenzi etshiyeneyo, phe uVice President Lynette Karenyi umsebenzi wokuthi akhangele indaba zeParliament lokwakhiwa kwebandla.
Ivandla leMDC lipha abasekeli bomkhokheli walo imsebenzi eTNA njalo lasungula iqula elizaphenya imsebenzi yenkohlakalo etheswa amakansila aleli vandla.
Akula kudla, asila kudla elizweni because of drought le esingene sifuma kuyo. Amshiya nanzeli ukuthi izine ukuqaliseni kwezulu nxa lizagula say in the next 2-3 weeks. It will take about 3-4 months again ukuthi abantu badobe.
Abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa i-7.7 million babhekane lendlala embi lonyaka, njalo bazafuna usizo lokudla kusukela ngozibandlela kusiyafika ngombimbitho. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithane zilokukhathazeka lokwesaba ngokuza kwenzakala kulelo lizwe elingaxexebuka kumanyano wezwekazi le-Europe owe European Union. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ivandla leMDC selinikeze abasekeli bakamongameli walo imisebenzi etshiyeneyo yokulithuthukisa ngaphambilini kokhetho, njalo lasungula uhlangothi oluzaphenya imisebenzi yenkohlakalo etheswa amakansila alo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli sikamnumzane Sonchamisa umnumzana Nkululeko Sibanda utshele intatheli izindaba esigodlweni saleli bandla iseMorgan Tsvangirai House eHarare namhlanje ukuthi uChamisa unikeze abasekeli bakhe abathi unkosikazi Lynette Karenyi Khore, umnumzana Thandai Biti lomnumzana Washman Ncube imisebenzi etshiyeneyo ejonge ukuthuthukisa leli bandla phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. UKarenyi Khore uza kuqhuba umsebenzi wedale lepharlamente kanye lokwakha ibandla, kuthi uBiti uza kuba ibhekane lokulondoloza injongo yebandla i-ideology, bese kusithi uNcube uzabe ekhangene lokukhulumisana kwamabandla, ubudlelwano namanye amazwe kunye lenhlelo zebandla.
UPresident Chamisa Usepe uVice President wakhe imsebenzi etshiyeneyo, phe uVice President Lynette Karenyi umsebenzi wokuthi akhangele indaba zeParliament lokwakhiwa kwebandla, wasesithi njalo ufuna ukuthi uVice President Thandai Biti akhangele udaba lokwakhiwa kwendlela esicabangayo izinto zepolitics. Wasenika uVice President Professor Osman Ncube umsebenzi wokukhangela ukuthi ibandla lisebenza kahle kwe-administration.
Ibandla le-MDC likhokela amakhansili phose wonke asemadolobheni lapho sokube lenkulumo ebanzi phezu kwenkohlakalo ebikwa isivamile ekuthengiseni izitanda zokwakha kunye lobunye ubungilimbane emadolobheni afana leHarare leBulawayo kanye lokusebenzisa imali zezakhamizi ngendlela engaqondanga osokwenza amakhansili amaningi ehluleke ukugcwalisisa izisizo zezakhamizi. Amakhansili amaningi asemadolobheni asehlulekile kunikeza izakhamizi amanzi ahlanzekileyo ukubutha ingcekeza emadolobheni kanye lokulungisa imigwaqo esikusimo esibi. Kodwa uSibanda uthi ibandla lakhe selisungule uhlangothi oludlela amakhansili ebandla leliyaqhuba ngayo umsebenzi. Uhlangothi lolu luzakuba lulamalungu amahlanu njalo luzakhokhelwa ligcwetha lilodumo umnumzana Thabani Mpofu. USibanda uthi le yindlela ye-MDC esizimisele ngayo ukulwisana lenkohlakalo.
Sefake i-panel ekhangela ngokusebenza kwabantu abakurhulumente abasifaka kubandla le-MDC. Sifuna ukuthi abantu laba basebenze ngendlela yenza ukuthi kube lokukhanya ukuthi kakula kutyontsha kumbe kakusetyenziswa kubi. Ithi izakhokhelwa ngu-advocate Thabani Mpofu owazakalayo njengeloya eliphakemeyo elizenzamaa.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Charles Nyoni uthi ibandla le-MDC lilethuba lokutshengisa uzulu weZimbabwe ukuthi lingaqeda na inkohlakalo elizweni nxa lingangena embusweni ngokuthatha leli nyathelo.
Lo yinto nje esingayithi yinto enhle kabi, ngoba siyakwazi sonke ukuthi i-corruption yinto esibulele ilizwe leli. So kuqakathekile sibili ukuthi abakhokheli njabo abangabazi namapolitiki labo balandele umsebenzi oyenziwa ngabantu abavotelwe ngabantu ukuthi bahambisa umsebenzi kahle. Lokho kutshengisa sibili ukuthi ibandla elikhokhelwa ngoNelson Chamisa nxa lingaphumelela ukwenza lokhu, kuzasitshengisa ukuthi bazimisele ukuthi even bengaze bephiwe ithuba elokubusa ilizwe bazalikhokhela ngendlela enhle, njalo bazabe bekhalandela abantu abavotelweyo ukuthi babone ukuthi akula corruption yenziwayo even nakuhulumente. Siyababongela sibili ngento leyo abayenzileyo, njalo into enhle, into ebukekayo.
Lokhu ugcizelele isakhamuzi seHarare umnumzana Khulwane Bhebhe othe uZulu akathabanga ngendlela ikhansili yedolobho leHarare esiya ngayo ukusebenzela uZulu, ngoba imali eningi iqondane lenqubela phambili igcina itshontshwa.
I-service delivery yalapha eHarare iyasidanisa thina njengezakhamuzi lapha esihlala eHarare, ngoba sifuna ukuthi ingcekeza igcwele yonke indawo, njalo amanzi angikhona vele awatholakali, ababuthi izibi ngalapho awufuze baba babuthe khona izibi. So mbona ngani ukuthi uhlelo oluthithwe yi-MDC lokuthi bakhangele ukuthi amakhansila ayenza njani, ngibona kuyanceda, ngoba kutshengisa ukuthi kungaba le service delivery ekugcineni iyagcina sisiba ngcono.
Lokhu akusuko kuqala ukuthi ibandla le-MDC liphatheke ekulwisaneni lenkohlakalo kumakhansili, ngemva kokuba ngomnyaka ka-2010 wayengumkhokeli walelo bandla umnumzana Morgan Tsvangirai waxotsha umsebenzi amakhansili angamashumi amabili lane 24 edolobheni leshithungwiza, ngemva kokuba becathangelwa ukuthi baziphatha ngendlela engaqondanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bhebhe.
Abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa, i-7.7 million babhekane lendlala embi eZimbabwe, njalo bafuna usizo lokudla. Bazafuna usizo lokudla kusukela ngozibandlela kuze kuyefika ngombimbitho ngomnyaka ozayo. Inhlanganiso ye-Food and Agriculture Organization ithi abayizigidi ezinhlanu lengxenye babantu laba i-5.5 million basemaphandleni. Ngakolunye uhlangothi, inhlanganiso ye-Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee ithi abasemadolobheni abadinga ukudla bedlula kancane izigidi ezimbili i-2.2 million. Imbiko le iphuma nje namuhla kulilanga lokunanza imizamo yokulwisana lendlala emhlabeni wonke jikelele ele World Food Day. Okwamanje abantu abadinga ukudla elizweni kusiyafika ngumpalakazi bafika kuzigidi phose ezinhlanu i-4.7 million. Isivuno esiphansi kanye lokonakala komnotho yikho okuzabangela ukuthi inani leli liqongeliye ku-7.7 million. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezokuphathwa kwengozi ezehlela umphakathi ezifana lendlala umnumzana Everson Ndlovu, yena ofundisa ekholishini le-National University of Science and Technology.
Akulakudla, asilakudla elizweni. Because of i-drought le esingene sesiphuma kuyo. Amshiya nanzeli ukuthi even ekuqaliseni kwezulu nxa lizakuna say in the next 2-3 weeks, it will take about 3-4 months again ukuthi abantu badobe. Meaning ukuthi fire is within that time frame yokuthi that time iningi labantu liyabe selisilina. Okubuhlungu, indlala enkulu kakhulu yiyo esiphakathi kwayo.
kubi kwakhona ukuthi leya siyo indlala yabantu kuphela. I-South is full ziyafa sikhuluma so. Njalo lokudla kwezifuyo akuthengeki. So it's really challenging ngoba kudala abantu bekunqa kule drought kanje bakhona ukuthengisa izifuyo bade ukudla. Manje ka Tesla sezijayiwe izifuyo zankolo. Kubuye futhi lokudla akutholakali kulabo abangathola imali. So we are really caught up in a very big crisis.
Abantu yebo bangabelwa ukudla bayenelisa ukuthola lapha lalapha ya kodwa izifuyo okhuluma ngazo zona kazikho inhlelo yini zokuphathisa abalimi
zikhona kodwa ngendlela yokudula ngakho istock feed ayisibo bonke abantu abazangena phakathi kuhlelo iyo ichallenge ekhona yebo abanye abantu abangenile kuhlelo zama NGOs kanye lokhulumende layo uyazama kodwa isibe bonke abantu abazangena kulezo nhlelo mina ngikuthi iningi lenkomo liza kufa
emadolobheni khona kumi njani ngoba sizwa kuthiwa abantu abaningi bayalamba labo bayaludinga usizo lokudla
i-10 kg kade sizama ukuyithenga lapha is $15.50 and $60  10 kg impu is $15.50 and $60 nxa ule cash ungayithola kubo $35-$40 nxa ule cash but nxa usebenzisa imali le emoyeni le $50-$60 meaning ukuthi ayisibo bonke-ke abantu abakwanisa ukuthenga leyo mpuphu ngendaba zemali abantu abaziholayo emadolobheni bengikhuluma lo munye sithi mina ifolo lami liyangenelisa ukuthi ngithenge i-50 kg yempuphu ngithenge le 2 liter yamafutha sekuphelile ubuyabona-ke ukuthi kunjani and afuna ukufihlela lowo muntu usebenzela e-security company so ikholo likwani 50 kg yempuphu ne-2 liter khangela-ke ukuthi iningi labantu lingaphi kunzima lapha futhi qinisekise intengo zikhwelile as long as ifiyo lihlala ikhwela intengo zakho konke okudliwa ngabantu kuyakhwela so siphakathi kwenkinga njengezimbabwe
umnumzana Everson Ndlovu yingcwethi kwezokuphathwa kwengozi ezehlela umphakathi ezifana lendlala njalo ufundisa eNational University of Science and Technology kwaBulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Izakhamizi zeMangwe lezebulilima sezamukele ngenjabulo ukusungulwa kombukiso weqokelela Expo zisithi usuthuthukise imuli zazo wehlisa njalo lobuyanga ngoba uzilethela inzuzo. Kubika intathelezindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma ngemva kokuvula okusemthethweni kombukiso walonyaka oweqogelela Expo 2019 esikolweni sePlumtree High School ongenwe izakhamizi zebulilima leMangwe eziphatheka kuhlelo lweqogelela umphathintambo obona ngenhlelo zabesifazana labasakhulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uyajabula ngokubona amakhosikazi ephatheka kumisebenzi yokuzithuthukisa.
Kulokuthokozwa okumangalisayo ngoba abantu abaningi ungabanika imali yokusungula bayayidla kodwa labo mama banika imali yokusungula bayikhulisa uzakuthiwa abanye balama-R50,000 kumabhenki abo abanye balama-R100,000 okutho ukuthi sebethenga izigayo sebephayiphe amanzi bawafake ezindlini zabo konke lokho kuyathabisa kakhulu kuyatshengisela ukuthi abantu bangabambana babe njengonye babe lakho abafuna ukuthi bakwenze isizwe siyaphumelela.
Unkosikazi Nyoni olilunga ledale lephalamende emela iNkayi North uncome ukuphatheka kwabesilisa kuhlelo lweqogelela.
Ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi bobaba ukuze umama aphathiseke aphumelele
kutsho ukuthi ulobaba omncedisayo ubaba omsekelayo ubaba omsupportayo omama abalobaba abacindezelayo bathwala nzima ukuthi bayifike kulabanye bona ngakho ke sibonga ke ukuthi omama labo balobaba abancedisayo.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo zeqogelela e-Community Foundation for the Western Region Foundation, umnumzana noMathamsanqa Moyo uthi umbukiso weqogelela Expo lokuhlanganisa izakhamizi eziphatheka kuhlelo leqogelela sebezahlala beluqhuba minyaka yonke.
Indlela yokuthokozela ukuphumelela kohlelo lukaqogelela belusenziwa ngezigaba. Kodwa ukuthi sibuthelele izigaba zonke ezingu-11 eziphuma eMangwe lasebulilima ihlelo lokuqala esikhangelele ukuthi uhlelo lolu luzaqhubeka iminyaka yonke minyaka ngeminyaka sihlanganisa abantu bonke esingathi sina ngama-stakeholders ama-districts.
Umgcini sihlalo kaqogelela empandeni unkosikazi Lilian Macebo uthi luhlelo oluhle osoluthuthukise isigaba sabo.
Qogelela uyasincedisa kakhulu ezimpilweni zezimuli zethu nezimpilweni zethu. Imihlelo esingazo siyancedisa. Bakhona abanye abantwana ikakhulu ezikolweni abaswelayo. Zikhona izintandane ezingela abancedisayo. Lazo lezi zintandane siyazincedisa. Nxa kuzuthi singabantwana bengelalutho esikolweni bebayabhadalela, siyakwanisa ukuthi singabomama sithenge amabhuku sihambise esikolweni. Ayancedisa labana abantwana abaswelayo. Sizathe sibatshelele ababalisi ukuthi amagalendise abantwana abaswelayo, abantwana abangelabazali njengabomama.
Unkosikazi Nomusa Moyo omele isigaba sakondiweni laye ubonye uhlelo lweqogelela ethi abasasweli esigabeni.
Asisasweli imali ukugogelela ngoba siyaqogelela. Athesi sinenkukhu zethu esinazo ukukumakhaya esizifuyileyo siyazithengisa nezinye ziyayenza amasiyani. Sithengisa sobe siyenza njalo sisiyaphambili. Kathesi ngathi sikhangelele ukuthi i-tuckshop yethu iphumelele.
Uhlelo lweqogelela luqhutshwa ngamaqembu alikhulu alamalunga angamashumi amabili ngalinye eziqintini zeMangwe leBulilima. Embukisweni weqogelela Expo 2019 bekubukiswa imisebenzi eqhutshwa ngamalunga eqogelela emangweni yabo. Iningi lemuli eziphatheka kulolu hlelo zibike ukuba impilo zabo sezathuthuka lokhe baqalayo. Yimela iStudio 7 yisePlumtree, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk Diaspora Forum namhlanje sikhangela ukusungulwa kohlelo lokuphathisa abeZimbabwe abahlala kwele South Africa olwe Zimbabwe Diaspora Fund. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umkhokeli kahulumende wakwele Hong Kong uhozwe ngamalunga edale lephalamende lakhe waze wacunuka waphuma kuleli dale namuhla. Amalunga amabandla aphikisayo ebemhoza eklabalala esithi afuna agcwalise zonke izikhalazo ezenza abantu bakulelo lizwe batshengisela ezitaladeni bekhonona ngombuso weChina. Umtshitshisi omkhulu osanda kubekwa esikhundleni leso kwele Ukraine ubikwa elakho ukubhekana lomthwalo onzima wokutshutshisa udaba oselubangele ukuxokozela eMelika. Umongameli Donald Trump ubikwa walaya uhulumende wele Ukraine ukuthi amuphe ubufakazi angabusebenzisa ukungcolisa aphikisana laye owebandla lamademokrats umnumzana Joe Biden ukuze aphe ele Ukraine imali. Kuhlandla lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo nkosazana Tamara Njovu owazalelwa eWange eMathebelele North njalo wakhulela khona.
Sengina 10 years ngifikelana eSouth Africa 2009 for September.
Isikhathi sonke sona leso ubusenzani khona ngapho? Ukhona umsebenzi owenzayo kumbe isikolo owaya khona?
Yebo, ngifundile bengisenza i-nurse aid eSouth Africa.
Nxa ukhangeleyo impilo yakhona ngapho injani nxa uqathanisa le ekhaya?
Eyi, kulezi nsuku khanya kuyafana khona ngala eSouth Africa kungcono kakhulu kunasekhaya.
Nxa usithi kuyafana uthini khona?
Like imisebenzi yakhona ayisatholakali kalula njengasekuqaleni. Ukuze uthole umsebenzi kumele ube ne-connection. Uma ungenayo leyo connection, hayi, it's rare.
Manje ngokubona kwakho, bakhona yini abazagcina bephenduka besiye ekhaya ngenxa yokuswela imisebenzi?
Eyi, ungani khona kungaba njalo ngoba abanye sebeqalile vele ukubuyela ekhaya, kunaba baseqala ukuthengisa like ama-second hand wempahla ngoba vele la eGoli imisebenzi ayisekho.
Sike sezwa udaba lokuhlukuluzwa kwabantu abavela kwamanye amazwe khona ngapho eSouth Africa, abanye betshaywa, abanye betshiswa lokunye okunjalo. Ungasitshela ukuthi alihlaleli evalweni nanga khona lokho?
Yebo, like currently lokho kwenzakalelo kulonyaka I was also involved kuleyo ngozi. Kodwa siphume si-safe, like Sylvia, she was one of them, bengino Sylvia Ncube no Rosemary Mathe and Petronella's Nia. So esh khona kunzima, asisenalo sisihlezi sisevalweni ngoba njalo nje sesihlezi sikwazi ukuthi anytime kungavuka lo msindo esingazi ukuthi uzophela noma kuyaqala nini, and at any time kungenzakala.
Endaweni lapho elivakatshela khona kumbe elithenga khona impahla kumbe ukudla lokunye, alihlangani labo yini abavela kwele South Africa njalo baliphatha njani?
Sihleli nabo, siphila nabo. Khona sometimes kunzima ama like sibezwe sinikezwa ngisho namagama, basibiza ngokuthi singamakwerekwere, singamazayizayi. So khona sesijwayele ngoba sisemzini, asinayo ichoice ukuthi sizokwenzani. Kumele sikwamukele lokho esikhona, size lana ngomsebenzi.
Njengomuntu wesifazane okhona ngapha eSouth Africa, bakhona yini abadabuka eSouth Africa abake bakukhombise kumbe bathi bafuna ukuthi bachade layo into ezinjalo?
Khona nginabangani bami abase kuleyo situation, abanye sebezibe banaley'ngane nalaba abantu bala eSouth Africa. As for my side, hayi cha, angikaze ngihlangane nabo. They are my friends, they are my brothers, sisonta nabo, siphila nabo, sidla nabo, ngenjalo.
Kodwa nxa ukhangele wena obatshoyo bona laba abanjalo ukuthi umuntu uyabethethwe khona ngapho eSouth Africa, umendo wakhona uba njani kakhulu ngesikhathi soneso sobandlululo? Bakhona yini abagcina besehlukana besesaba ukuthi bengagcina betshaywa?
Angikahlangani naye osethe yena njengoba sokunesimo esinje sizoyihlukana ngoba sekuningani. Kodwa nginabo engiphila nabo every day, like banabantwana balabantu baseSouth Africa. Isimo sakhona silayo nje into yokuthi uyakuthola ukuthi uyathuka ukuthi hey, ngamakwerekwere, ye le ngane yekwerekwere, le ngane ezayiza, into enjalo.
Khona ekhaya udabuka ngaphi mama?
Ngisuka eRwanda.
Unkosazana Tamara Njovu isizalwane seZimbabwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Pilitane ziloku khathazeka lokwesaba ngokulakho okwenzakala kulelo lizwe ekuxexebukeni kwalo kumanyano wezwekazi le-Europe o-European Union okuza kwenzakala ekupheleni kwalinyanga. Kubika intathelezindaba yethu u-Ezra Chisa Spanda.
Iningi lithi lokwesaba ukuthi kuzaba lobandlululo olukhulu lokudlwa ngudlwangu. Njalo ukutholakala kwengwalo zokusebenza kumbe ukuvakasha kunye lokuhlala eBritain kuzaba nzima. I-UK ingaphuma umanyano we-European Union. Ukansela wesendwele ePirmingham uMnumzana Thabiso Mabena omela ibandla eliphikisayo kweLabour leLabour Party uthi ibandla elibusayo lamaConservatives kalifuni izizalwane zamanye amazwe kweLabour yikho nje befuna iBrexit.
United Kingdom is against immigration. Abantu beAfrika nabaseAsia ukuthi beze kuleli lizwe njengamanje vele bafuna amavisa. Lesi abantu baseZimbabwe abalapha abafela salamsikhazi nabaluthi mhlambe alibhadala ngamataxi kanjalo kodwa sazorenew into zakho sobe sithi wena you will be deemed as someone of not good character basefuna ukuthi behle belithumele bethumele back Europe Union iyasiza la kuma appeals iyasiza kuma cases yonke into kuma human rights iyasiza la bafuna ukuphuma konke lokhana le human rights law bafuna ukuyitsinja benze yakho.
UMnumzana Fortune Sibanda ohlala edrobheni leWolverhampton, ilunga lebandla elibusayo lamaConservatives, uthi iBrexit ayilani ilezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kweLabour.
Lehungahunge engilizwayo mayelana lamaZimbabweans ukuthi after the Brexit bazabe sebe worse off. Ngombono wami akuseqiniso lelo, ngoba iBrexit has got nothing to do with amaZimbabweans, it's all about Europe. Abantu beEurope bekule freedom of movement bebehamba up and down bebuya nje ngokuthanda. After Brexit i-differences abakhona ukuthi ama Europeans lawo sewamele e-affectwe i-visa system.
Ukansela Mabena uthi indaba ekhona ngemthetho ezabunjwa ngemva kwe-Brexit ucabanga ukuthi ingahlukumeza abeZimbabwe abahlala e-UK
sebephumule ku-European Union bazokwazi ukuthi amakhotha lapha betshintshe i-legislation vele mangabe kuthole ukuthi sebefuna ukukhipha ungayemakhothi behle bekuthathe bekusengaphandle ngoba bathi kuyabakhosta futhi kuye makhothi. Like let's say i-family reunion, it will be very, very difficult and le mali zakhona kuzobe sethola ukuthi sesibhadala twice than money what we are paying now. On trade leZimbabwe ngibona ingathi after some years, probably 3 years or more, relations will improve with trade. Because kulezinto abazifunayo vele eziningi eZimbabwe.
Baningi kulezi nsuku abalala bengalele, bengazi ukuthi inyanga le mayiphela kuzathiwani ngabo, ngoba bephethe ingwalo zokusebenza kuleli. Unkazana Maureen Mhlanga ngomunye wabo.
I-Brexit isenza thina abanye sihlalele evalweni, ngoba u-Prime Minister okhona uJohnson kathenjwa. I-UK ingaphuma e-Europe bayakhona ukuntshintsha imithetho, basigxotshe thina amaZimbabwe esilapha nge-work permit. Njalo kulezi nsuku amanye amakhiwa seqalile ukubandlulula abantu abamnyama besithethisa besithi sibuyele kithi. Eqinisweni mina sibili iBrexit ngiyayisaba.
USibandla akavumelani lo Mamhlanga uthi cha, umkhokheli weBritain uMnumzana Johnson ngumuntu amaziyo othembekileyo ayake axoxe laye njalo ngeke axoxe izizalwane zeZimbabwe ezihlala eEngland.
Boris Johnson isamana engeke ngahlangana laye ngaxoxa laye ngokubona kwami indoda eqotho. Ngiyabo ukuxoxela in person angiboni ukuthi angafuna ukuthi affect amaZimbabweans in any different way. Angiboni ukuthi amaZimbabweans will be worse off. It's all about European Union le Britain. It's got nothing to do with amaZimbabweans.
Igqetha njalo lingcwethi kwezemthetho yokungena kwabantu elizweni, i-immigration lawyer uNkosazana Sihle Dube we-KM Solicitors edolobheni leManchester uthi Brexit ingaba luhlupho kuzizalwane zeZimbabwe ezithanda ukuvakatsha kwamanye amazwe ase-Europe.
Ama-effects awe-Brexit engiwabonayo kakhulu ukuthi azasihlupha thina abeZimbabwe. Ama-holidays, siyathanda ukuhamba e-Europe kakhulu for ama-holidays, kubo-Spain, Portugal, Cyprus, noma ngaphi. Sikwanise ukuthi si-apply ama-visas before si-travela. Then i-effect ezaba khona ku-families, budi bekhaya, sesithandana nalaba abe-Europe. Nxa kuyukuthi uyi-dependent, i-family dependent of i-EU national, thole ama-paper under that route, u-applyele for either i-pre-settled status, esikuvumela ukuthi uhlale e-UK for 5 years, or i-settled status.
Inkulumo ziyaphambili phakathi kweBritain lomanyano we-European Union, ukuthi behlukane kuhle, besale bedlelana, ikakhulu kwezomnotho. njalo amalungu eParliament eBritane kumele bavote bavume isivumelwano sakhona singaba khona ilizwe leBritane lingakaxexebuki kulumanyano. Imele Studio 7 lapha eHouse of Commons igama lomu Ezra Chisas Banda.
Siyabonga jahale zansi Ezra Chisas Banda kwanele olivalelisayo ngantunga milinkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.